Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mumiriri wedzengeza West Parliament uye vari sachigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vanodzoka munyika mushure memwedzi mina vari kunze kwavanga vachirapwa. Mumwe murume wekumbire ane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa anourayiwa nenzou muchiitiko chinonzi nevamwe vagari idambudziko ravagara vachisangana naro mudunhu iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzadu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mumiriri wedzengeza West Parliament uye vari sachigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vasvika munyika nhasi mangwanani mushure mekupedza mwedzi mina vari kunze kwenyika uko vanoti vanga vachirapwa. VaScala vanoti vasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport zvisina dambudziko, kunyange hazvo paive nevamwe mubato riri kutonga reZANU PF vaikurudzira kuti vasungwe pavanodzoka munyika vachivapomera mhosva yekutaura manyepo avanoti akanangana nekusvibisa zita renyika kunze kwavanga vari. Izvi zvinotevera kutaura kwakaita VaScala musi wa15 Chivabvu kumusangano wekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland uko vakati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu. VaScala vanoti vakatyorerwawo kodzero dzavo mushure mekugara mujeri kwemazuva mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 595 days. Tabata VaScala kuti tinzwe mafambiro avaita pavadzoka nhasi munyika.
Takafamba zvakanaka zvikuru sokuziva kwenyu kwokuti ndanga ndakamboenda kunoti ndinocherekedzwa utano hwangu. Saka nyaya idzodzo dzakapera ndodzatsvakisa kuti ndidzoke kunyika pari zvino. Ndadzoka nhasi mangwanani nenguva dza8:35 am.
Tinoona kuti madzoka papa ine vamwe vanga vaine kurudziro zvikuru mubato reZANU PF yekuti VaScala vanofanira kusungwa vakataura zvinosvibisa nyika pavanga vari kuGeneva. Matambirwa sei?
Hapana chakaipa chandaona chaitwa paairport. Hongu zviri pachena kuti kudzoka kwangu hakungangoitwi kudzoka kunenge kusingaonekwi neava state security agencies. For sure ndasvikawo vatumirawo mashoko vakati ha VaScala vasvika vatorwa nemota mbiri Toyota Fortuner nejega ine manumber plates akati akati. Tavaona vasvika vabva vatorwa vakatiziswa vakaendeswa kumba kwavo. Ndo mashoko andangonzwa kuti ndo avafambisa security dzepaairport kuti vazivisa kumaofisi kwavo nekuvakuru kuti VaScala vasvika uye vazotorwa nemota dzine manumber plates anotevera.
Taona kuti madzoka munyika VaScala vamwe vachiti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munguva ino zvikuru pakatariswa kuti nyika iri kuda kuita musangano wesadhi mwedzi unouya. Munoti nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Nyaya yokutyorwa kodzero dzavanhu inyaya iri kugara ichinetsa munyika medu kwemakore akawanda. Ini maonero angu ndokuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti kodzero dzomwana womuZimbabwe dzakakosheseswa uye dzinokosheseswa pasi rino rose. Saka zvose zviri kuitika izvi sokushungurudzwa kwandokuona kuri kuitwa vamwe vari mutongo izvozvi vana Jameson Timber navamwe 78 vokuAvondale uku. Hazvikisi kutsveta nyika yedu gwarara kacheka pasino rose. Na ikwese kwananga tichisvika yanga chingofunzwa kuti ko chii chiri kuitika na vanhu vanoshungu pavo. Indikati ima mtu zizivo kuti ndakagara here mazuva 595 ndiri mutirongo muchikurubi maximum prison. Pasina mhaka yakapara. Asi kuri kungochinyirwa chete. Saka nyaya yeudzvinyiriri iyi nokutyora kodzero dzavanhu inofanira kuti imiswe munyika medu hatingagari tiri vanhu vokungoshungurudzwa uye nokungoshungurudzana munyika yedu yetsvaro hazvinaki izvozvo
saka inomiswa sei nyaya iyi vasikala
nyaya iripo ndeyokuti pasino rose riri kungoonawo zviri kuitika saka rinofanira kuti rigare pasi riongorore kuti konyaya idzi nemhaka yei kodzero dzavana vezimbabwe dzichingotyorwa nguva nenguva saka inyaya yakakurisisa zvikuru kwazvo nokuti pasino rose rofanira kuti ritaure kuti kutyorwa kwekodzero dzavanhu muzimbabwe kunofanira kuti kumiswe nokuti hatingaiti nyika yavanhu vanogara vachishungurudzwa misi nenguva
vanga vari vaimbovemiriri wezengeza west mudare reparamende uye vari sachigaro vesangano renational democratic working group vajob scaler vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf dr masimba mavhaza takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nekudzoka munyika kwavasikala tichitarisa kurudziro yevamwe mubato rezano pf yekuti vanofanirwa kusungwa
vajob scaler kunyange havo vakaita musarinya yavakaita vachikodzera miromo isina kufanira vachiropodza nyika yavo kutyora mutemo wenyika zimbabwe yaratidza kuti aiwa hatingodenwa nedombo rezekeni senyuchi tinosiya munhu azviitire zvaada kuita asi akazoswara dzatozomubata saka kusasuba kaitwa apa tinongoratidza kuti aiwa hatisi kutakana kuedza kutambudza vanopikisana nehurumende kana vanopikisana nebato riri kutonga asi tiri kuda kuvaka gutsa ruzhinji
asi ka dr mavhaza tinoona kuti mazuva apera kune vakawanda mubato renyerezano pf vaikurudzira kuti vasikala vasungwe vachiti vasvibisa nyika pavanga vari kugeneva kumusangano uku
vajomusikala vanga vaudza kwavari kubva kuti haanda kunosungwa mangwana chaine ndinei tatovharirwa asi zimbabwe yaratidza aiwa hatisi vanhu vanongobvumhanya mhanya kunosunga munhu tangovasiya tikati aiwa ngavavaridze mubhedha vanga vada kurara anorarapo ega bato rezanup f ibato rinoita gutsa ruzhinji rinonzwa mashoko emunhu wese zvinonetsa kuti titedzere soko remumwe nemumwe saka tinoteerera toona kuti ehe zvavataura hazvina kuipa masungirowo avo asi tikazoona zviri mberi hatidi kuramba tichingoda kuedza kusvibisa zita renyika nenharadada nhubu dzinoda kuedza kudenha kuti vasungwe vagowana matauriro takati aiwa zvakadai zvikaizvo tinosiya zvakadaro isusu senyika kana zvebato riri kutonga tinokurudzira guta ruzhinji vanhu vakasununguka kutaura zvavanoda zimbabwe inyika yababa inyika yedu tese
tanzwawo iwe vasikala vachitaura kuti vari kushushikana nekuramba kodzero dzevanhu dzichityorwa muzimbabwe uye vati havasi kuzozora tsvimbo pakutaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munoti
vasikala vanoda kunyangadza pavanogara havasi kuzviitira kuti vane shungu nevana vezimbabwe vari kuzviitira kuti varoda kuti vaikunzi vangoona kuti vanoitwa sei kana pane zvaitika vagonyomba nyika yavo saka mataura avari kuita kana vachinge vaona kodzero dzevanhu dzichityorwa vane kodzero yekutaura kuti matyora kodzero apa neapa kana vachinge vanyeba tine kodzero yekuvabvunza kuti ndepati patyorwa vagotiratidzavo asi hazvina kuipa kuti kana munhu ane chaanzwa nechaaona angaataure nekuti nyika yedu nyika yakasununguka ndo zvakarwirwa muzimbabwe kuti vanhu vasununguke vataure semaonero avo zanup f haikurambidze haikumbunyikidze ende haivhare muromo inokusiya uchitaura kana ukatara chokwadi chinotedzera
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano p f dr masimba mavhaza vari parunhare kubritain nestudio 7 mumwe murume ane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa wekuward 15 kumbire mudunhu remashonaland central vafanuwe uchagonda vanonzi vakaurayiwa nenzou nezuro mushure mekunge vaenda musango riri pedyo nemusha wavo kunotema mapango vakakwikwidza vakamirira bato retriplec mudunhu iri vablessing karembera vanoti chiitiko ichi chiitiko chinosiririsa zvikuru pachitariswa kuti upenyu hwevanhu huri kuramba huchirasika nekuda kwemhuka dzesango Vakarembera vanoti mazuva mashoma adarika kune zviitiko zvakadai zvakawanda zvakaitika mudunhu iri vachiti dambudziko iri rave kuwedzerwa nenzara yakatarisana nenyika iyo iri kubatawo mhuka dzesango. Taedza kubata mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vatinashe Farau kuti tinzwe divirawo panyaya iyi asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita navakarembera.
Tine hama inonzi Fano Chagonda uyo angaenda musango ari kunotemawo mapango ndokuchibva asangana nedambudziko rekuzovhiringidzwa nenzou ichibva yaita kuti upenyu hwake huve hunopfuura. So ndodambudziko ratawana iri kune hama yedu Fano Chagonda.
Ndeke kutanga here kuti musangana netsaona yakadai munzvimbo iyi?
Nzou dzagara dzichikonzera matambudziko akadai muri munzvimbo yeMbire constituents. Tingati kumasuka kune imwe futi hama yakaurawa nenzou, then kumajinga kune imwe futi hama yakasangana nedambudziko iroro. Matambudziko agara achiwanika munzvimbo yeMbire constituents yekuti vanhu vanourawa nemhuka kwete nenzou chete, asi uye vamwe vanourawa kunyangwe neshumba.
Makazivisa here veZimbabwe National Parks and Wildlife Management uye vane matanha vari kutorawo here kana makavazivisa?
Sekunzwa kwandaita maererano neNational Parks, zvanzi vari kubatsira nekofini uye nechikafu pamariro emushakabvu, uyezve vanga vachitsvaga nzou yacho kuti vave vanozoipfuura. Ndo mashoko andaudzwa nehama dzepedwo. Saka tinoda kutenda veParks vari kuita basa rakanaka iroro rekunge vachichengetedzawo mhuka kuti dzisasangana nevanhu pachizowanikwa matambudziko akafanana neaya.
Sekuona kwenyu vakarembera, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti mhuka dzesango dzisaramba dzichikanganisa kana kutora upenyu hwevanhu?
Isu sevagari vemuMbire constituency zvakakosha kuti dambudziko iri rigadziriswe nekuisa waya inoganhurawo mhuka nevanhu kuti pasave nedambudziko rakafanana neirori, uye vanhu vadzidziswe nenyaya yegame park kuti waya ichengetedzwe kuti vanhu vasazovandalaiza kana kuti vasazoenda vachinotora waya idzodzo vachizoshandisawo zvimwe zvisinei nechekuita nezvekuchengetedzwa kwemhuka.
Vanga vari vakakwikwidza vakamirira bato reCCC mudunhu reMbire kumashonaland central vaBlessing Karembera vari parunhare kwakare kuMbire neStudio 7. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael azivisa nhasi kuti arwisa usiku nzvimbo inochengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah muLebanon, zvichitevera kuziviswa kwaitwa nemasangano enhau yehurumende muLebanon kuti kurwisa nemuchadenga kwaitwa neIsrael kwaparadza nzvimbo inochengeterwa zvombo iri kuchamhembe kwenyika iyi. Hezbollah iri kurwisana zuva nezuva nemauto eIsrael ichitsigira Hamas kubva chikwata chemuPalestine ichi pachakarwisa kuchamhembe kweIsrael musi wa7 Gumi Guru, izvo zvakakonzera hondo muGaza Strip. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navapanashe Nyamupingidza avo vakagadzira motokari yavo vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana zvavainhonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakakurira kumhondoro kumusha from 2 years apa nti unda richa sentin ah 18 years ndapeza chikoro
timukura kwangu imomo muchiri kuenda kuchikoro bva ndiri ku primary ndaingo to ndaya munhu yaingo bata batawo asi kuna ndakanyanyira kwangu kuri ku art isazokudrova then tikagadzira ma radio ndokwaya kuti kwangu chireke manema TV ndizo timbuya mbuya kumusha ah magetsi aitovepo pamba musha bose pegara pakachena chaizvo tibatanza barenza tuntu magetsi kusikonda pedzawo ndatonyora In 2019, this place is called Form 4 Young, but I go to Harare. I go to Harare, and now it is called Gazafima Radio. I go to the basketball rank from scratch, from my script meter. From later, because mom's young, my mom wants to get a pump sticker, so they know what they are going to do. Kure kure ni basketball role. So I go to the China, and I go to the Pamba about 80 kilometers near the basketball role.
Basketball iri raikona ku Pamba 80 kilometers. Panguva diki ranga rakagadzirwa sei?
Basiko rira rakasiyana nemamwe because iri rari nemashoko epamudhudhu. Then saka maluks kuoneka kwaraita maitofunga kuti motorbike but rasina engine. Then rati ne gearbox yari chero but gearbox yacho engine yacho yave nini. Zvotaiva kuti kachovha padiki songochovha kana ka 1 ka 2 ka 3 rangoenda rega. Ndichifamba shoma ndishoma ndichitoenda ndichitoenda. Zvinenge anzori murova chaizvo chaizvo handaifamba. Zvonda ndaitoti ndikabuda kuHarare kuma When they want to put on us, my four and my five, by Kuma to 12 or past 11, they are taking the Ashura Mondo, Tarato Martini in the Vang. They are so not on the endoscope on the Bagarina, West Bend, sending Ramunya Gold, Uko Pasuko, the farmer of Zoka Foot. I think that it's not because that is just listening to my heavy gauge and the chance of Pakuu, just under chance of Mama Engo Bass, Nima Squichu, my heavy duty church.
Mota Evan Vakawanda, I want chitenderera kune urongwa here wekuti unge uchigadzira dzimwe dzakadaro kana kuti kugadzira mota dzinogona kutengeseka
tiri apa pamotikari kwangu ngorira kuradza vanhu kuti zvine zvindozvikwanisa because ndikutoda support yekutoti toita kana tuma 3 wheeler tuma motorbike tinotakura zvinhu mumamisha uku maybe tikakwanisa kuita kana kugadzira tuma mini truck tuma mini tractors tuma motorbike tuma 3 wheeler tichingodaro so totoona kumamisha even vari muno mudhorobha vanokwanisa kutenga vachitakura mafeji nechi Wazi mota tokwanisa kugadzira part 1 zvinozoda mari yakawanda kugadzira maplans emotikari
kana paine vari kudawo kubatsira vachishanda pamwe chete nemi mukugadzira zvamurutaura izvi vangashanda nemi sei
okay chatonyanya kuda like one pekuitira zvinhu panoda warehouse chero pekuitira zvinhu izvi toda matuzi kana kutombowana vanotibatsira nekumbotimboita kaprototype kacho bhozi madesigns ndakaita mamwe matuwila mamotorbike akatosiyana ne ariko ariko mazuva anaya ndine ma 3 wheel acho ariko akatosiyana bandango ma ita package saka even hurumende chaicho inofanira ndoiyo yekutanga inofanira kutotibatsira kuti tive nezvinhu zvakaita sezvizvi because kuno kuAfrica varimi takazara navo tine varimi hobo wanta fodya wanta chibage kupasiyana siyana kupasi kwenyika uku but vanonida tundi kwaita sei itwotwo
vangada kubatai vanogona kukubatai sei
vanobata vanobata pa 071-948-6353
Kwanasi tokumira pano mazwa hurukuru yataita nava panashe nyampingidza avo vanogadzira motokari nezvimwe zvakasiyana siyana zvinosanganisa mabhasikoro nemidhudhudhu ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndinoita wakancuve ndiri muwashington dc
Tinotenda taboka iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Zininga weStudio 7
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chesvondo rino patinokurukura nyaya dzinechekuita nechitendero dzakasiyana siyana ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nasi tine rombo rakanaka tine hurukuro nemuapostora wamwari vamartin matinenga vekuhis grace ministries pamusoro pechunhu chinonzi barika mukunamata mudzikereke mumamana mumaru zuwa. Ndino kuchingamidza hii apostora wedu, sangana ini wa tereri.
Kwa zuwai wa tereri wedu wa Studio 7, kwa zuwai mkoma Evans. Tino tenda nena uya masimuza na uye barika yekutisho. Kwa mngari rino tukubini, nekuda kwe na ui.
Ngai gare ya viwa zayo, ngati beta pinda munyaya ya tina yonasi.
Kana tikatarisa mshokora mngari, tinoona mabarika arimo anoitwa. Asize atina patinoona panotaurwa kuipa kwebarika kana kunaka kwebarika. Chijireva izo kuti hakuna chimushokora mwari munotsanangudzwa kuti barika rakashata kana kuti barika rakanaka. Asi Bhaibheri richinyorwa rinonyorwa richishandisa maevents echokwadi. Ndosaka tichiona kuti mune nhau dzebarika, mune vanhu vaive nebarika. Asi vanhu ivavo kunyange zvakadaro vane chikamu chavakaita pakuti Mwari vasvike pavanoponesa vanhu, kuti Mwari vasvike pavanoratidza rudo rwavo, kuti Mwari vazivikanwe. Zvisinei nenhau yekuti munhu ane barika here kana kuti haana barika.
Saka hakuna here vanozonotongwa wokudenga kunonzi kunotongwa vanhu nekuda kwebarika iri?
Tinokwanisa kutaura takasununguka tichiti Mwari havana munhu wavanotonga nekuda kwekuti ane barika. Mwari havana munhu wavanofevhera nekuti haana barika. Asi nhau iripo ndeyekuti mwoyo wako nekutenda kwako nekugashira kwako ishe Jesu Kristo ndiko kunokuumbira ukama hwako kubudikidza naMwari. Patinozoona shoko raMwari raakutaura panhau yebarika kana kuti panhau yekuita madzimai akawanda, panhau yeutungamiriri, panozotaurwa kuna Timoti pachinzi ipo anoda kuva bishop kana kuti anoda kuva overseer kana kuti anoda kuva mufundisi, anofanira kuva munhu ane mudzimai umwe chete.
Kuvamwe vaparidzwani vanoti mukadzi mumwe chete, murume mumwe chete.
Pakunamata kwatinoita hatigoni kutaura tichishoropodza barika, nekuti marriage yacho pachezvayo haisi nhau inoitwa naMwari. Marriage inhau yeculture, it's a cultural issue. Kuti vanhu vaviri vatenderana pochizonzi pavane marriage. Saka kunaka nekuipa kwebarika hazvisi zvinhu zviri general, zvinhu zvinobva nekuda kweculture yenyu kuti muri rudzi rupi, runogashira here zvebarika. Kana izvozvo rudzi rwenyu kana culture yenyu ichigashira, ukatoita barika wagona. Asi kana culture yenyu isingatenderi, ukaita barika unengewo wakundikana.
Iwo mumagwaro awa seBhaibheri hapana here panotsiurwa kuita barika?
Bhaibheri iro pachezvaro uye naMwari pachezvaro havana kutsiura kana kugumbuka kwavainako pamusoro kwebarika, kunze kwekuti ari mubarika haakwanisi kuva mutungamiriri. Asi ari mubarika akatenda muna Jesu Kristu, naiyewo anoponeswa. Ruponeso rwakazara runofanana neuyo asiri mubarika.
Zvino vatendi havazoti here muri kuti vaite zvavo madiro aJojina?
Zvichida mutendi wanhasi achinzwa matsananguriro andiri kuita anogona kufunga kuti saka kana Mwari vasina basa nazvo, ngaakungoita madiro aJojina panhau yebarika iyi. Chokwadi chaicho ndechekuti ukaita barika denga unori wani, asi uchiri pano panyama nemadzimai ako iyayo inenge iri nyonga nyonga.
Aiwa kwanhasi, chiregai tigumire ipapo. Ndino kukutendai Apostle Martin Matinenga kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinokutendaiwo nemi kunge mange muchifamba nesu muchirongwa chesvondo rino. Tinokupai chine zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos FC charohwa Hwange FC pamusha payo munhandare yeColliery umo chipangano isingawanzoroveka zvekutamba. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Che kwata chine mukurumbira ichi chatora mapoints ese matatu zvitevera chibodzwa chimwe chete chabva kuna Kelvin Moyo uyo arova mambure mushure mamaminutes makumi matatu nematanhatu emutambo izvo zvaita kuti Wange FC irohwe munhandare inotyisa Colliery umo chikwata ichi chine nhoroondo yekusaroveka zviri nyore kukunda munhandare iyi kunofarira kupa Dimbare Manyawi sezvo Dynamos iri kunoshandisa nhandare yeOrlando Stadium South Africa semusha wayo makundano eCAF Confederation Cup. Muongorori wemutambo wenhabvu vatapuwa mushunje vanoti
Fanze Dynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach
asi mutsigiri wechikwata ichi vatedius bhunu vanoti vamwe vavo vari kurasika nekuti imba haiva kuene zuva rimwe chete vachiti mangombe anofarira kupiwa nguva yakati rebei achiruka chikwata ichi
munhu anopiwa nguva munhu anopiwa nguva apiwa mukana tenge tichizoona kuti aiwa kana atabva tichizotaura kuti aiwa pa wakundikana ndotetamupa mukana
kukunda uku kwapinza Dynamos pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi maviri nemanomwe mapoints gumi nemaviri pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemapfumbamwe kubva mumitambo gumi nemipfumbamwe 19. Wange yaramba iri pachinhano chegumi nenomwe ine mapoints gumi nemaviri zvekuti inofanira kuita mashiripiti kuti irambe iri mugungano iri. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi. Manika Diamonds 0 T1 0. Highlanders 2 Blue Chiefs 0. Capes United 0 Herentals 1. Vatsigiri veCapes United nhasi vanga vachiimbawo kuti murairidzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa zvitevera kukundwa uku. Billiard abatana naWilliam Manhondo pavatambi vakanda zvibodzwa zvakawandisa vaviri ava vaine zvibodzwa zvisere pamunhu. Zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi. FC Platinum 39 points. Ngezi Platinum Stars 34 points. Simba Bora 34 points. Manika Diamonds 33 points. Murairidzi wengezi iyo ine mukombe uyu uyezve iri kurwisa zvakasimba Tekshua Chiragwi anoti vari kuvimba nekubatana kwakabva gore rapera kuti vatore mukombe uyu zvekare.
Hatiendi kungoenderera mberi takasiyira kubva gore rakapera ende takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency atini ndo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as in this partner.
Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Tier 1 19 points. Chegudu Pirates 17 points. Wange 12 points. Arenal Movers 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati. Zvinguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbo vemumiriri weZengeza West mudare reparamende uye varisachigaro vesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scholar vanodzoka munyika mushure memwedzi mina vari kunze vachirapwa. Mumwe murume wekumbire kumashanaland central anourayiwa nenzou muchiitiko chinonzi nevamwe vagari idambudziko ravagara vachisangana naro mudunhu iri. Chikwata cheDynamos chinorova Hwange FC 1-0 pamusha payo mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League.
tabatasuka kumagume chulongwa chedu chanasi ivaine suzakare mangwana kana mshida utitumira tsamba mbosha zitumirei ku studio7@voenews.com anokone kane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyemwina standikile musanga